mutongi wedare repamsoro, muzare Priscilla Chigumba, vanyi manengo natu ze MDC mkana wakubadara mare chibatiso, pamosa ya ziri kupome uwe kuponda mpurisa, va Darlington Mazonga, va Barnabas Nanaka, na va Edmo Musubi, vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaponda mupurisa vatokumo piri pakuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDCT muHarare masvondo mashoma adarika. Vatatu ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana chavanoziva nezvenyaya iyi. Mapepa ari pamberi pedare ekuramba mhosva anoti vasungwa ava vaive vasipo pakaitika chiitiko ichi, uye mupurisa uyu anonzi akadonha motokari yemapurisa mushure mekunge mutyairi wemotokari iyi asimudza motokari pairatidzirwa apa mushakabvu asati anyatsogara zvakanaka zvakapa kuti adonhe. Mutongi wedare ati vasungwa vatatu ava vakatarisana nemhosva yakakura kwazvo zvekuti havakodzere kuburitswa muusungwa. Izvi zvatsinirwa negweta revasungwa ava vatondera ebhatasara avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Chikumbiro chevakomana vari kutongerwa nyaya yekuuraya mupurisa yekuti vatongwe vachibva kumba charambwa nedare reHigh Court nhasi. Zvino zvinhu zvati suwisa chaizvo. Saka ndingati mutongo uyu wabuda takatinga taisira kuti ndo zvichagurwa nedare. Pari zvino tichakamirira kuti tipiwe mareasons kana kuti zvikonzero zvekuti sei idare ratonga richidaro. Tikazviona tozvinanganidza toona kuti tinokwanisa here kuti tiapile kana kuti tinombokwanisa kuti timire tozodzokerazve kuHigh Court neanonzi machange the circumstances.
Vasungwa ava havasi nhengo dzeMDC dzekutanga kupomerwa mhosva yekuponda mupurisa. Pane dzimwe nhengo nhatu dzakatongerwa kugara mujere kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda mumwe mupurisa vaPetros Mutedza mumusha weGlenview muno muHarare muna 2011. Mune imwewo nyaya, MDCT yashora kupasiswa kwakaitwa bhiri rinoona nezvekugadzwa kwemukuru mukuru wevatongi munyika nezuro kanoveke kutanga kuvandudza bumbiro idzva remuteme yenyika iro rakavhoterwa neveruzhinji muna 2013. Kupasiswa kwakaitwa bhiri iri iro rakaunzwa kudare nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika uye vari gurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Mnangagwa kunoreva kuti mutungamiriri wenyika ave kukwanisa kudoma mukuru mukuru wevatongi munyika, kwete zvanga zvichiitwa zvekuti Chief Justice anopinzwa basa nevanhu vari pasi pake pamasimba epabasa. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vati zvakaitwa izvi zvinoratidza kuti bato reZANU-PF harikoshese zvido zveveruzhinji avo vakavhotera bumbiro idzva remitemo yenyika.
Isu sebato guru reMDC rinotungamirirwa naPresident Morgan Richard Tsvangirai tinoshora zvikuru Constitutional Amendment number 1 iyo yakapasiswa muparamende nezuro. Izvi zvangotarisa kuti hurumende yeZANU haide zvido zvevanhu, nokuti tinoziva kuti Constitution yeZimbabwe yakavhoterwa neruzhinji rwevana veZimbabwe muna February 2013 ichitaridza iyo kuti yaizenge yapadza vanhu vakawanda, tisingatarisiri kuti chipi chimbi yaakiitwa yokuda kupa zvigamba paconstitution iyi ndo zvichaitwa nebato reZANU. Asi hazvinyanyotishamisa nokuti tinoziva kuti ZANU-PF yakagara isingadi kuti vanhu vane masimba, kuti masimba aite anogara muvanhu. Vanoda utongi hweudzvanyiriri, utongi hwekuti munhu anenge ari president ndiye ane masimba ose kupfuura vamwe vanhu vose. Izvi zvaakutyisa nokuti zvavatanga kuamenda kudai zvotoreva kuti vachagara vachidzoka kuparamende vachida kuwedzera zvimwe zvigamba, mamwe maamendments akawanda. Isu tinohwa kugumbuka zvikuru tichida kutora mukana uno kutenda nhengo dzedu dzeparamende, mamembers oparamende eMDC kumiramira kwavakaita vachikwikwidza kuti chimutemo cheudzvanyiriri ichi chisapatiswa. Asi tinoziva kuti vanhu veZANU sezvo vakabira muelection ya2013 vano uwandu hwakapfuura hwedu mumba yeparamende. Asi toda kuti vana veZimbabwe vazive kuti hatipe takavarasa, ticharamba tichirwa hondo yeconstitutionalism, ticharamba tichirwisana nechihurumende cheoneyaneya cheubhanditi cheudzvanyiriri charobert mugabe chezanupf. Tinoziva kuti kwatiri kusvika
navo kumberi mberi mwari ari pedo netsu acharapa achititungamirira ngavasagomboka zvavo nokuti chihurumende chezanu mugore rinouya chichadzokera kwamvura yakacheka makumbo
dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti zanu PF inogona kuchinja chero upi mutemo uri mubumbiro remitemo painodira sezvo ine nhengo dzeparamende dzakawanda kukunda mapato ese anopikisa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.